manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana mvura isiya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubata vanofanira kumuka pakati peusiku vachicheresa mvura nekuti nyaya yemvura iri kucherwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende.
Munhu wose ane kodzero yekuti arejiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kurejista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nezvek panyaya yekusasenda kwavaita registration prints yanga ifamba kutanga musi wa 6 December.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu richivanyoresa kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika raibva nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vakuru mubazi rezvematunhu nemadhorobha pamwe nemukanzuru yeHarare vanoti kuvandudzwa kweguta pasina kuvakwa kwemadhamu pamwe nekutenga michina mitsva yekugaya mvura ndizvo zviri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachipa humbo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekubudiriro chekuti kanzuro yeHarare iri kutyora kodzero dzavo nekuvashayisa mvura. Vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori wekanzuro yeHarare Injinia Pakamile Moyo vati ichokwadi kuti kanzuro iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yairi kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mumapaipi aya. Vamoyo vati Harare inoda mvura inoita mamegarita churu nemazana maviri pazuva 1200 megaliters asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumaviri 320 megaliters. Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe 700 megaliters pazuva kana zvinhu zvakanaka. Vati nenyaya yekushomeka kwemvura misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo. Misha inogara vakawanda ichiwaniswa mvura mazuva mashanu pasvondo. Pachichemo chevagari vekubudiriro kudzimba dzeCapes vamwe vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviuru zvishanu chigai chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigai chinoshandiswa nemimwe misha yose yebudiriro. Mumiriri webudiriro muNational Assembly avo vane venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu vakosta machingauta veMDC Alliance varatidza kusafara nemashoko ataurwa navamoyo vachiti nyaya yekushayikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Kune maareas asina mvura for more than emanzi oro dinokwanisa kuwana mvura kana ndaita laki kamwe chete pawiki 2 am kana 5 saka ndoda kungoti ipapo vanyatso tsanangura ende vachitaura kuti information yava kuzotudza kunoku vari kuifora kupi vari kuiwana pa ground here kana kuti vari kungozviita vakagara mu office ende kana vakagara mu office hazviite here kuti vaende panzvimbo sevakuru vekanzu vachinozvionera vega kuti zvavari kutaura kunoku nezvitira pa ground zvakafanana here
sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu Reverend Miriam Chikupa veZANU PF vati havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati peusiku mumisha yakawanda
kana mvura ichiuya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu vari varara kwaswera kubasa vanofanira kumuka pakati peusiku vachicherereza mvura nekuti nyaya yemvura iri kuterwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura
asi vamwe vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo dzinononoka kuwana mvura
kana kuti budiriro 3 tine area yatinoziva reservoir level yedu rikaita less than 2.7 meters vanoshaya mvura because vari pahigher ground saka sometimes now those areas dzinenge dzishaya mvura neelevation yazo but usiku demand panoita low inogona kuzobuilda up mvura yeusiku yako that's why you find kuti vanhu vanozowana mvura usiku is not deliberate on our part to kuti vanhu vache mvura usiku
vamwe vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu ekunzvi nemusami achinge avakwa vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuhurumende pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution vari kuvandudza zvigayo zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva mukuru anoona nezvemadhorobha nematunhu mubazi rezvematunhu vamike mazai vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavakwe madhamu nezvigayo zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare vati hurumende iri kutsigira kanzuro yeHarare kuti ikwanise kupa vanhu mvura yakachena asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuro icho chave kudarika mabhiriyoni 10 nemazana manomwe madhora emaRTGS asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita savajoel gabuza vemdc alliance havana kufara nehumbo hwekanzuro yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera pabhajeti rave remabhiriyoni 44 emaRTGS regore rinouya kanzuro yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano aya anoti haasi kufara sezvo ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekupinda muvanhu icho chaifanira kutanga musi wa 6 zvita chamiswa asi pasina zvikonzero zvakajeka zvapiwa. Masangano aya anoti kumisa kwechirongwa ichi kunotyora kodzero dzevagari munyika kunyanya vechidiki dzekuti vanyorese mazita avo kuitira kuti vazokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kuru webata msangano revagari, rematungo United Residents and Repairs Alliance wa anoziva mguti, vati vadzose wa kumashure nezek ni basa ravanga vachiita rekupinda muvanhu vachikurudzira kuti vechidiki pamwe nevakuru vanyorese kuvhota kuita kuti panozoitwa sarudzo vange vachikwanisa kuvhota.
Chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa kugadzirira kuregista kuvhota. Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nezek panyaya yekususpenda kwavaita registration plate yanga ifanira kutanga musi wa 6 December. Saka inoenda nguva yataide totoita zvese zvekuregista tatatowana mukana wacho. Zvino handisi kuziva kuti vamisire chirongwa chachakanaka kudai. Kwatiri zvinhu zvatidzosera kumashure chaizvo. Takatarisana nekuti isu muguta medu tine makansela anokwana kuita mana akarikoliwa. Saka izvozvo mawadzi wayo osa hana vamiririri.
Sangano runa nezisarudzo rakazvimirira munyika re-election resource center rashoropodza danho iri richiti izvi zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo munyika zvakanaka nekuti vazhinji vachatadza kuwana kodzero yavo yekuvhota. Kuru webasa muERC Vasoriman Bobos Bunuati nyika yarasirwa nemukana wakakura nekuti chirongwa ichi change chaitwa nguva yakanaka yezororo mwedzi unouya apo vanhu vakawanda vanenge vasina kubatikana nenyaya dzemabasa.
Tinoona kumiswa kwechirongwa ichi kana kuti kutaurwa hurukuro irimo kuti hurongwa hungangodaro hwamiswa chiri chinhu chatingati mukana watinenge tatotambisa kana tarasa. Tingati lost opportunity muchirungu nekuti kana tichitarisa holiday yatinga tichipindana nayo vanhu vakawanda vanenge vari munzvimbo dzavo, vana vezvikoro vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vari munzvimbo dzavo. Saka wanga uri mukana wakanaka wekuti electoral commission ikwanise kuregista vavhoti. Kana ichinge yavaregista vanhu vavowanikwa vari muvoters roll vozokwanisa kunge vachipindawo mune zvesarudzo zvinenge zvichizoitika, zvingava zvemabi elections achanga ari confessed kuti akataurwa, kana zvingava zvedelimitation kuti munhu anga angori mumuvoters roll nekuti ikodzero yake inofanira kunge ichitoremekedzwa.
Studio 7 inakwanisa kubata mutauriri wezek amai Joyce Kazembe kuti tinzwe divi ravo nezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemabasa muzek vautloi Leslie Gwana vati havakwanisi kutaura nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vasiri pabasa nhasi.
Nekuti inini handipo kubasa, spokesperson ekomishini aripo kubasa mukamufonera anokwanisa kutsanangurira anoni amnotoswek
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari recombined area residents association kana kuti CRA amai Loreni Mupasirisani vati kushayikwa kwezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi zvinoita kuti vanhu vasavimbe nezek zvinozoita kuti vaipomere mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka. Masangano mazhinji anoti ange atanga zvirongwa zvekupinda muvanhu vachivakurudzira kunyoresa kuvhota zvichitevera kubudiswa kwemashoko nezek ekuti sarudzo dzekutsiva vakadzingwa nemapato avo kana vakashaya dzichaitwa nemuchikamu chekutanga chegore rinouya. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti yakatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakauraya vanhu muzimbabwe vanosvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rekuEurope raisa Zimbabwe pakati penyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva yechirwere checovid-19 izvo zviri kutsinirwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rekuSweden reInternational Institute for Democracy and Electoral Assistance kana kuti International IDEA rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva ino yedenda redzihwa mupengo recovid-19. Dzimwe nyika dzaiswa muchikwata ichi nesangano iri dzinosanganisira Algeria, Bangladesh, Cambodia, China, Cuba, Egypt pamwe ne Saudi Arabia. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe pamwe nekuchamhembe kweAfrica vaGolden maunganidze vati kusungwa kwakaitwa vatori venhau vakawanda munyika vachinzi vachikora mitemo inobata nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo kana kuti COVID-19 containment regulations kunoratidza chokwadi chekuti utongi hwejekerera husi kukosheswa munyika.
Ndinoona kuti pakatanga denda redzihwa mupengo muZimbabwe vatori venhau vazhinji vakapinda tsekwende mukuzama kuita basa ravo munyika yose zvayo. Isu sesangano rinomirira vatori venhau takawanikwa tichimhanya mhanya tikanyora magwaro kumakurukota ehurumende pamwe pacho tichitoendesa kumatare kuhigh court tichikumbira kuti vatori venhau vaiswe pamaessential services uye vashande vasingakanganisi mubasa ravo. Saka ndingangoti muchidimbu takaona vatori venhau vachishungurudzwa zvakanyanya mukutanga kwedenda iri uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sava Pride Mukono vanoti kusaitwa kwesarudzo dzechipiri dzekutsiva makanzura nenhengo dzeparamende dzakabviswa pazvigaro zvavo kana avo vakafa
kwakaita kuti zvido zveveruzhinji zvisazadzikiswe uko hurumende ichiti kuita sarudzo idzi kwaizowedzera mukana wekuti vanhu vatapurira nechirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe.
Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dzatinoona dzakatadza kutevedzera utongi hwejikerere yatingati demokrasi pachirungu munguva yecovid-19. Ini sevanomirirawo kodzero dzevanhu muZimbabwe tinotiona tiri chokwadi ichocho chataurwa naInstitute for Democracy and Elections. Zvikuru sei maringe nekusaitwa kwesarudzo dzemaby elections idzo dzakatsvangodai dzakaitwa mushure mekunge mekudzingwa kwevamiriri vemudare reparamende nemakanzura zvikuru sei vemDC Alliance mushure memhonga mupopoto yakaitika mubato ravo. Saka kutadza kuitwa kwekodzero idzi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kuita zvinonge zvichitarisirwa panyaya dzedhemokrasi. Uyezve tikatarisa tinoona kuti panguva imwe chete iyoyo dzimwe nyika muSADC region dzakwanisa kunge dzichita maelections adzo achibudirira zvikuru kwazvo. Saka zvakaraitwa neZimbabwe zvinoratidza kudaiwa vakaramwa vakatarisira pasi nyaya yedhemokrasi yanga isipo.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaOstalo Siziva vaudza Studio 7 ari kumaTabeland South uko kwavari kufamba navaNelson Chamisa vachionana nevatsigiri vavo kuti vanowirirana negwaro iri sezvo vachamisa vanga vasiri kubvumidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo munguva yecovid-19 asi mutungamiriri wenyika uye vari mutungamiri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa vachingoita madiro aJojina kuita misangano nenhengo dzebato ravo. Vasiziva vatiwo mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pari kuitwa misangano navachamisa pamwe nekusungwa kwakaitwa nhengo dzebato ravo nguva yapfuura kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvobudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende pamusoro pegwaro reInternational Idea iri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasati vapindirawo mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi imwe nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemaby elections munyika inhau yekuti munyika manga muzere chirwere checovid-19 vachiti kuitwa kwesarudzo kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. Asi vaMangwana vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yadarika panyaya yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa kuti mutemo hautarise kuti munhu abuda mubamani vachiti anenge afungidzirwa kuti apara mhosva anomira nenyaya dzake mumatare ochenurwa nematare aya kana kubatwa nemhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 4699 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 133674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane mazana matanhatu nemakumi masere ezviuru nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,680,636. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 2,752,352. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemudunhu reWisconsin muAmerica vanoti vachapomera mhosva zviri pamutemo nhasi mumwe murume akapinda nemotokari yake muvanhu vaifora vachifarira kusvika kwezoro rekisimusi ndokuuraya vanhu vashanu uye kukwadza vanhu makumi mana nevasere. Botswana inoti yakawana mari inosvika mamirioni maviri nemazana manomwe ezviuru zvemadhora kubva kuvanhu vanovhima nzou gore rino. Vakuru vakuru muBotswana vanoti mari iyi yakapetwa zvinodarika kaviri kubva pamari yatiyawanikwa mumwaka wekuvhima kwemakore manomwe apfuura. Botswana yakabvisa kurambidzwa kwekuvhimwa kwenzou muna 2019 uye gore rino yakapa maresinesi mazana maviri nemakumi masere nemanomwe ekuvhimwa kwenzou. Asi vanopikisa vanoti kuvhimwa kwenzou kunofanira kumiswa. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya vachivimbisa kuti rinenge rakanangana nekusimudzira varombo. Zvimwe zvirongwa zvavanoti vari kuda kuita zvakanangana nekuwedzera mari inobatsira vana vanonetseka panyaya dzechikoro yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Bhajeti iri riri kuuya apo ongororo yakaitwa nebhanga guru rinokweretesa mari reWorld Bank yakaburitsa pachena kuti vanhu mamirioni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million vari kunonga svosve nemuromo muZimbabwe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bhajeti yegore rinouya titange tatobva pakubhajeta nezimudhola toita zva 2009 muna March patakatanga kubhajeta neUS dollar. Ndiyo chinje kutanga chechipiri sevashandi tutarisira kuti hurumende ngaise mari kune varombo tikuona zvipatara hazvisi kuwana attention kana priority. Zvikoro dzosimudzwa vashandi vehurumende vopiwa mari because tinoda kuti tione maservices ehurumende achisimuka nekuti vashandi vanenge vachipiwa mari. Zvekare tinotarisira kuti vange vaita chikwama chinoita kuti vanoda kutanga mabhizimisi vakwanise kuwana ruvatsiro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati pane zvakawanda zvavari kutarisira mubhajeti vachiti
mafuta edzimota emunhu anodhura ne 35 cents parita rimwe chete rega rega kudarika mari inobhadharwa nenyika dzese dziri mudunhu reSADC. Izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvese zvemunyika yeZimbabwe zvive zvinodhura uyewo mitengo yezvinhu ikwire sekuti mafuta edzimota ndiwo anofambisa ndingangoti upfumi hwenyika.
Ko pamari inotambiriswa vashandi vehurumende vaBoroma vati izvi zvine njodzi yei? VaBoroma vanotsanangura mari yacho inobva kupi? Tabvunza vaBoroma. VaBoroma vativo mimwe mitero inofanira kubviswa sezvo vemabhizimisi mashoma vari kuroverwa musagi sekiti.
Mutero unozivikanwa sekuti intermediated money transfer tax kana kuti IMT tax unongozivikanwa sekuti 2% tax ubviswe pamari yemutero inobhadharwa nevemakambani inozivikanwa sekuti corporate tax sekuti hurumende iri kubata mari yakawanda zvikuru kubva kumune vemabhizimisi vashomane vanobhadhara mitero yavo nemazvo. Vazhinji munyika vazhinji vane makambani echidiki nevamwe vakazvimirira vega havasi kubhadhara mari yemutero.
Sachigaro rimwe sangano revemabhizimisi reAfrica Round Table vaOzo Bina vatendawo kuti vemabhizimisi vari kutsenga mandiri nemavende vachiti vanodawo kubatsirwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakaringana mumakambani izvozvi izvi iro bhangi guru rehurumende rakabva rachinja zvakare raakuti mari yose inenge ichikwereteswa taakufanirwa kukweretesa mari iyo nezvikwamu zvinokwana makumi matanhatu muzana. Zviri kureva kuti izvo mari yemabasa kuenda kumabhanga haichakwereteka apa makambani acho ari kunetseka nenyaya dzemagetsi. apa zvese zvekuti tinge tichisa mitengo pazvinhu zvatinogadzira zviri kunetsa.
Kunyangwe hazvo mapazi ehurumende akati ari kuda mari inosvika matrillion matatu, vanxube vanoti mari iri muhomwe mavo yebhajeti regore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana mapfumba muchete kana kuti 900 billion. Munau zvemitambo, Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemastables chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup kuJapan. Michael Kareati anotipanya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vaudza Studio 7 kuti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro-soro pasi rese senzira yekusimbisa masebos mumitambo yeAfrica Cup iyo ichashandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi epasi rese eWorld Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finali Africa Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical, ma coaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana neIvory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda World Cup ya 1995 ichitsiva Zimbabwe iyo yaivi ya mirira Afrika makundano a 1987 na 1991. Mukosika makota finali Ivory Coast yakarwa Namibia iyo iri pamusoro soro murongwa wezvikwata zverugby muno muAfrica. Captain Wemasebos Hilton Mdariki anoti chikwata chake chinofarira kusunga dzisimbe kuitira kuti chidarike panzou dzeku Ivory Coast.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia muma Africa Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga. Tichiziva kuti chikwata chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo, Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya ichitamba neUganda, Senegal ine Algeria. Africa Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda makwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19 iyoyo. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda World Cup izvo vajani vanoti zvinofanira kugadziriswa rwendo runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haazi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemastables chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Tamba atasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Kurare zvakanaka vatereri. Ndokufiye muchinzwa nhauze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 23 kuLwezi 2021 ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje.
Check our population, it's mainly young people, so we are going to go for them, so we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them.
Uhulumende uqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ijekiseni ye COVID-19 lanxa nje okwamanje sokuhlatshwe abangu 3 million.
Kuyedanisayo kakhulu ukuthi abaphakathi asina kwezombangaze ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisho njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu efanise ukuthi evote.
Inhlanganiso esizimeleyo zisola ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende National budget yomnyaka ozayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezintathu kuphela 3 million ijekiseni ye-COVID-19, uhulumende ulokhe eqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuthi inani leli libe selikhwelela ya ku-10 million. Okuyinto incwadi kwezempilakahle ezithi liphupho nje. Kubika uMavis Gama.
Ukukhulunywa nguhulumende kuza kusasele ukuthikaza kwabantu ukuyahlatshwa ijekiseni lokuzivikela njalo sekusele inyanga eyodwa nje ukuthi umnyaka uphele. Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro utshele intatheli zindaba ukuthi ziningi indlela uhulumende azazisebenzisa ukukufeza lokho okugoqela ukuyahlaba ontanga ezikolo abaleminyaka esukela kwelitshumi lasithupha kusiya kwelitshumi nasikhombisa 16 to 17 years.
Because if you check our population, it's mainly young people. So we are going to go for them. So we are going to go out, to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them. And that's the way to go. More awareness like I'm doing, more of our visits, and we have put out a lot of mobile trucks and people to go into the community so that we really vaccinate those who have not yet been vaccinated. So it's a thing that needs a lot of effort. That's what we are doing.
Ungakangena abantu bakithi iningi abasakhulayo kungakho sizakuya kubo. Sizakuya ezikolweni, emabandleni ezokholo, ukuya ebantwini abadinga ukuhlatshwa leli jekiseni. Sizakuba sikhona ezikolweni, zingakavalwa ukuba liqiniso ukuthi sebehlabile. Imikhankaso njengalokho engikwenzayo ukuyabathekelela njalo sesihambise abantu bethu ngemota ama-mobile trucks ukuthi bangene emphakathini ukuze sihlabe labo abangakahlatshwa.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Dumisani Moyo ukhuthaza uZulu ukuba asekele inhlelo zikahulumende ezinje.
Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaclinic langaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le virus, ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama. So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask. Sesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Kodwa unkosikazi Patience Ngwenya waseHarare yena uthi lokhe engakalihlatshwa ngoba lokhe esesaba.
Le nto esizibonayo kuma-WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusutshwa benny face, awusazali, and nxa usiyahlaba laphana ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi. Abakuhloli ukuthi ungabe ulomkhuhlane, abakubuzi ukuthi uyagula, baphambi kokuhlaba kuphela.
Umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi okwenza uZulu athikaze ikusilela kolwazi lendlela imikhankaso ye-COVID-19 ephathwa ngayo elizweni.
Kwanzingwe ukuthi imuli pangapa kamila masoja payefana kumile a medical doctor anema gloves anesipo ukuthi munogeza maoko enyu mweta sanitize kabodra kana kapera tenda ikambu amna kuita isu sipo ya left with no information. What they knew now is if I see a policeman I'll cover my face, my mouth. If I pass, I put it down. The nation was supposed to be sentiment everywhere. My posters, my audio records. Hey, when we use media, don't use my campaign.
Endaweni yokuthi lapho owakulomsocha khona wakumele kube lo dokotela egqoke amagovolosi akhe elesepa efundisa abantu ukuthi bageze njani izandla zabo kanye lokusetshenziswa kwe-sanitizer. Kanti kwenzanga lokho abantu basala bengelalo ulwazi. Asebekwazi ukuba ngingahlangana lepolisa ngiyagqoka kuhle leyo maski engedlula ngiyehlise. Wakumele lolu lwazi lutholakale yonke indawo.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwaizulu bese befika phose izigidi ezintathu 2,752,352 asebelihlatshiwe wonke amajekiseni ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezinhlanu 4,659 ijekiseni lesibili. Baveze njalo ukuba sebefika phose izigidi ezine 3,680,636 asebelihlatshwe elakuqala leli jekiseni ngemva kokuhlatshwa izolo kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba munomunye 9,479. Sekulabantu phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye 133,674 eZimbabwe abatholakale belalo mkhuhlane, kuthi abedlula kancinyane ikhulu lenkulungwane 128,465 kungasebasila kiwo abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,699 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole iKomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Uhlelo lolu belumele luqale mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Incwadi elotshwe ngabe-ZEC yazise ukuba
isimise uhlelo lolu ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo bese zikumelele ngamehlo abomvu kodwa ayiphanga izizathu. Obona ngokuhlola komsebenzi ku-ERC umnumzana Solomon Bobosibunu uthi kudida ingqondo okwenziwa ngabezek.
We think as an organization that's a missed opportunity in terms of getting so many of the young people, same voters, those that have just acquired identity documents. You find that it was very difficult for people to get access to these documents. And all of a sudden, we find ourselves in a situation where the hopes have been raised up to the point where everyone now was expecting the process to start and then they participate in the process.
Sikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuvota. Sibona ngani lokho kuzaphazamisa ukuba sithole abantu abatsha abaningi kakhulu abaqala ukuvota lalabo abasanda kuthola izithupha. Wonke umuntu ubeselumelele uhlelo lolu.
Uqhubeke ethi bona kade sebelungele ukuthatha ithuba lokuhlangana labantu bekukhefu.
Because holidays present an opportunity for people to be in spaces where they are comfortable, where they are not in colleges, where they are not in schools, and they have time to register as voters. And once the commission gets into their committees, people enjoy the access of the access to the process.
Ikhefu liyanceda ukuba abantu batholakale bebhaliswe ukuvota. Ngokumisa uhlelo lolu nxa sikhangela isikhathi sezulu lomkhuhlane we-COVID-19 singabe sesiphazamisekile.
Owake waba ngummeli wePinga South edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomunye wabasola iZEC.
Udaba lokuthi iZEC isisuspende bisikhansele iBlitz akade kufuze yenzakale mhlaka 6 December, iqalise mhlaka 6 December kusiya phambili. Ngibona ngani into edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangazwe. Ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisho njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota. Siyakwazi ukuthi khona uhulumende kamnankagwa usetshile ukuthi khona ku-first quarter ukuthi kusiyafika uMarch kuyabe sokubela ama-by-election.
Umholi weZEC unkosikazi Priscilla Sigumba kunyanga edluleyo ube ethe iZEC izaqala uhlelo lokubhalisa abantu ukuvota elizweni lonke. Imizamo yokuthola amazwi esikhulumeni seZEC unkosikazi Joyce Kazembe ehlule kodwa umnumzana uTloyile Sligwana uthe kakho emsebenzini ukuba akhulume ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo useveze imbono ehlukeneyo ngohlelo lokukhuthaza izakhamizi semaphandleni ukuthi zibhalisele ukuvota kukhetho oluzayo ngobunengi oluqhutshwa phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Lolu hlelo lusungulwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amachumi amabili ngolwesihlanu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe Public Policy Research Institute of Zimbabwe bathi bananzelele ukuthi ngomnyaka ozayo sekuhlelwa izigaba zokuvotela emandebeleni banakho ukulahlekelwa ngezinye zezigaba uma inani labantu ababhalisela ukuvota liphansi. Umnumzana Sidumo Bebe wale inhlanganiso uchasisa ngomkhankaso wabo lo.
Sisilontsha uhlelo olukhangelele ama first time voters ama 18 years to 22 years old ukuthi nabo bahambe bayobhalisa. Sizabancedisa ke ukuthi bayo baliza ukwenzela ukuthi bavote ngoba kuzakwenziwa i-delimitation eyiyo ezadala ukuthi nxa sithi siyakhangelisisa nxa abantu bengazange babhalise ngobuningi babo ukuthi bayevota ama-constituency ethu azaphunguleka kakhulu. Mhlawumbe sigcine sesile 9 i-3 yonke ihambe ngoba inumber of people ababhalisileyo kathesi kobulawayo iyenela abantu ama-constituency angu-9.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu umnumzana Mbusofuzwayo ugcizelela ngokuqhakatheka kwalolu hlelo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi kulontshwe ekhaya voti. Kulusizi ukuthi uBulawayo usephethwe ngabantu abangasiko bakoBulawayo, abantu bakoBulawayo abasaparticipate ukuvota. Ubusuzibuza ukuthi ba-defend nanjani idorobha, ba-defend nanjani isizwe sabo, ngoba uma ukhuluma ngokudefenda ukhuluma ngokuthi abantu emat-north, emat-south koBulawayo kuzothi bephakame in numbers to go and demonstrate ukuthi ababuswa kude ngokuyavota. So uma bengekela ukuyavota bekhalale kuyangena bemzini.
Ukhansela kawa 22 enkulumane umnumzana Rodney Jele uthi uhlelo lolu mhlawumbe lunganceda ukuba abatsha babe ledlabuzane lokuyabhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu luqhakatheke kakhulu ngoba liyasincedisa ukukhipha abantu kakhulu intsha ukuthi ihambe iregister ukuvota, ngoba sikhayelele ukuthi intsha yona le kube yi-USA ibambayo, ibe ngama-responsible citizens, ngoba at the end of the day responsibility yabo yokuthi bethi register to vote, and at the end of the day bethi vote futhi kuma-elections azabuya. So lolu luhlelo olusisizayo thina ukuthi sincedisane lezi esingabizwi lama-constituents, ikakhulu koBulawayo, ngoba sikhayelele lemfanelo okumele zibuye koBulawayo ukuthi zibuye zikwanile.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi luhlelo oluhle ukhuthaza abantu ukuba bayibhalisela ukuvota.
Luhlelo oluhle kakhulu oluzenza abantu bakhuthale. Esikufisa ukuthi njengoba sesilontshile i-hashtag ekhaya vote 2023 ayehle ihambe iyefika phansi ebantwini, abantu babekwazi ukuqakatheka kokuvota, babekwazi ukuqakatheka kokurejista, so that njengoba singabantu bakoBulawayo sikhangele ukuthi singaluza amanye ama-constituencies ethu. Instead of ukuthi siluze, ngicelisa ukuthi abahlali bakoBulawayo ebahlali nje bonke bemathebulaland asiphumeni siyerejista, so sokwenzela ukuthi singaluzi, in fact sigayine ama-constituencies, so that sibe na-representation eningi e-parliament.
Osakhulayo okhubazekileyo osuka ku-ward 28 e-Country Park usuku oluhle Mhlanga ukhuthaza abasakhulayo ukuba bayibhalisela ukuvota lokuvota.
And luhlelo oluhle kakhulu olokukhuthaza ontanga ukuze bavote. Njengontanga ngibona ngathi yithi kusasa le mpilo elandelayo, so luhlelo lomlando lwenziwe civic society ukuthi sizame uku-attracta, sizame ukuluwa ontanga ukuze ba-register ukuvota. Ngithabele ukuthi bekula ma-organization esifayes emakhaya le or MYDI imatobo ikurisk.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Commission labo bayawusekela umkhankaso we-hashtag ekhaya vote 2023 bethi luhle njalo lwenza umsebenzi wabo ube lula, ngoba ngemva kokubalwa kwabantu ngomnyaka ozayo bazaba lohlelo lokubumba izigaba zokuvotela, njalo ngenani elikhona laba bantu ababhalisela ukuvota okwamanje uBulawayo ulakho ukulahlekelwa izigaba ezintathu, ngakho abantu bakhululekile ukuya emahofisini abo uyabhalisela ukuvota. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezifela kwamanye amazwe.
Amapolisa asesigabeni saseWisconsin kwele Melika abika ukubana umuntu ovuke ubhova washayela imota yakhe kwabakade befola emcimbini oChristmas Parade, wabulala abantu abahlanu lokulimaza abaphose bafike amashumi amahlanu 48. Ubekeke waxabana labomndeni ngaphambilini, ngakho-ke akula kunakanela ukubana ngumsebenzi wamalicatsha ama-terrorist. Umongameli Joe Biden welemelika usekhethwe ukuthi umnumzana Jerome Powell aqhubeke ephethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo webhanga elikhulu nelizwe ele-Federal Reserve. UBiden uthi uPowell udlale indima enkulu kakhulu ekuncediseni ilizwe ukubana lehlise ingozi yokugudeka komnotho okubangelwe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus.
Kweze noto umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo. I-national budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo. Uncube uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona olulohlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwe-BIM. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye-R900 billion lanxanje ingatsha zikahulumende zivikwa zisithi zifuna imali engena ku-R3 trillion. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uncube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi achintsheke imali yesisebenzi sayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so imali esingathi ungabhajetha ngayo kube ngama figures kumbe inombolo ezingakunceda la kusasa. Into yakuqala isukuyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uya consider ke ukuthi achinje ibudget ke abesefaka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulabo abaswelayo singathi ngesilungu bathi i-social welfare kumbe ama social services.
Wengeze wathi uncube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uncube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangele ukuthi aqakathekise indaba yamanzi koBulawayo igwayisha ngani lake iphuthe kwezokufika ipipeline okumele ifike koBulawayo layo iphuthe kwenze ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili sikhangele ukuthi aqakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkaya eBulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Matopo Bulawayo, ngoba imigwaqo emidala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emigwaqweni. Okwesithathu izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe, sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukwakha izikolo zibe nengi.
Sibuze incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uncube ukuqakathekise kubhajethi le.
Sikhangele ukuthi aformulate a policy ezaguide ama-fiscal authorities ukuthi athole i-exchange rate eyiyo, ngoba indlovu ephakathi kwe-economy eZimbabwe kathesi i-exchange rate, ngoba i-exchange rate eyenzakalayo ku-formal ne-informal i-difference yona leyana iyenza baye benothe, iyenza baye bengabayanga. Kathesi okusenzakala sokucreata kale i-arbitrage, i-arbitrage esihlale sikhala ngayo inyanga yeminyaka isibuyelo createwa nge-wide difference between the official exchange rate and the exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama-taxes ukufuza ancedise izisebenzi ukuthi zithole ivalo emalini yabo kayi-increase i-tax band ethexwa nguhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries a-crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu, kabone uncube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni, okusemabhukwini, bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka, ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho e-industry, ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni, emabhukwini, kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Yona leyo nto yenza ukuthi ibhajethi abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho-ke kuzadingeka ukuthi kuyona ibhajethi badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu, badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu usuku ngosuku. Abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela msebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla. Yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala ebanki belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i-$400 billion yebhajethi yanyakenye ekwasala enye imali iseplus nesingisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyasuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma nge-surplus.
Lanxa uhulumende sithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lokuhlanzeka olwe-Environmental Management Agency soluqale ukuthatha amanyathelo okumisa ukusetshenziswa kwemigodla yamaplastiki eyokufakela impahla lapho ithengwa emavinkilini. Ugatsha lolu luthi lufuna ukuba kusiyafika umpalakazi womnyaka ozayo ama-plastic bags abe engasasetshenziswa eZimbabwe ngoba esona imvelo. Lufuna kusetshenziswa amaphepha abolayo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kwamukelwe ngabezitolo abaningi, kodwa bethi kumele abohlangothi lwe-EMA baqinise imfundiso kuzulu ukuze abone ukuqakatheka kokulondoloza imvelo lengozi ezibangelwa yilokhu. Unkosikazi Amukela Sidange, obona ngokufundiswa kukazulu oyisikhulumeli se-Environmental Management Agency, uchasisa ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ayingcekeza esukela emaphepheni ohlobo lweplastic aluya lusanda umhlaba wonke ngitshola kanye. EZimbabwe sithola kuludubo olukhulu, ikakhulu singakhangela ukuthi ingcekeza yonke egaywa elizweni ngomnyaka aphose i-18% ingcekeza yohlobo lwamaphepha eplastic. Ukuthi wonake ngendaba yokuthi kaboli ayahlala okwesikhathi eside ekuyo imvelo yethu, ayaphethulwa kalula ngumoya, ufice nje esegcwele indawana yonke kuyo imvelo yethu.
Uqhubekela phambili unkosikazi Sidange esithi uhlangothi lwakhe lunxusa uzulu ukuthi acabangisise ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthwala impahla.
Ingqobo esipha ilizwe ukuthi asikeni sikhangele uhlobo lokuthwalisa impahla ama-carrier bags angayenzwanga ngohlobo lweplastic, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sehlise inani lengcinizwa lama-plastic yethu, ukuthi njalo ilizwe lenelise ukuthi lihambelane lemikhankaso yonke yomhlaba wonke, njalo kube lula ukuthi sibe nendawo ehlanzekileyo ebukekayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA, uthi ukumiswa kokusetshenziswa kweplastic bag kutsho ukuba sekulamanye amathuba kulabo abaphila ngokuthengisa.
So silenhlelo ezisenzayo zokuthi sigqugquzele abasebenzayo ukuthi bemukele inhlelo zokulondoloza zemvelo. Lokhu kutsho ukuthi-ke abantu abasebenzayo sekulethuba lokuthi baqalise ukulungisa ezinye impahla zokusebenzisa ezitolo, amabhasikiti. Ngeke sithi ukuthi kuvalwa kwe-paper bag sokusitsho ukuthi sokusiwa ibhizinisi lalabo abathengisa ama-paper bag abasebenzayo. Hhayi, ngumlando wokuthi labo bevula amehlo bebona amanye amathuba angakubamba.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kuyadingeka ukuba uzulu afundiswe indlela zokulondoloza imvelo.
Kungumkhumbulo omuhle ukunqanda indaba yokumemetheka kwezilo, kodwa ngeqinisweni ukuthi i-EMA sokufanele kube nama-programs yokuthi i-public ikuzwisise ukuthi kungani amaplasi angafanelanga asetshenziswe. Abantu batshele bazwisise, bafundiswe kwenzela ukuthi sonke sibe ingxenye yali program ukwenzela ukuthi sigcine idorobho lethu kumbe sigcine iZimbabwe yethu ihlanzekile. Asisebenze ndawonye, so iEMA ayiqala ifundisa abantu kakhulu kwenzela ukuthi ihambe labantu.
Ukuncwadi ebilotshelwe inhlanganiso emele labo abathengisa impahla, abohlangothi olwe-Environmental Management Agency bachaza ukuba sebethatha amanyathelo okuthi lapho kufika umpalakazi ngomnyaka ozayo kube sokwethulwe isiqondiso sokumiswa kokusetshenziswa kwemigodla yeplastiki. Ingcekeza yamaphepha eplastiki egaywa ngomnyaka elizweni ifika phose amashumi amabili ekhulwini ye-18%. Abe-EMA bathi ingcekeza yeplastiki kayiboli, kungakho lokhu kudala ukuba ihlale ikhona kwesikhathi eside, ingcolisa njalo ibulala imvelo. Ngomnyaka ka-2017, ilizwe leZimbabwe limise ukusetshenziswa kwemiganu e-K-Light ngemva kokuba ibisidala ingcekeza eningi elizweni kanye lengozi kumpilakahle kazulu, izifuyo kanye lenyamazana zendle ikakhulu inyoni. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo, Nkololokwana waMatukanduna.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.